vachiparura chikamu chedunhu revulawayo chezviri kuitwa nezvikoro mukurwisa chirwere checoronavhairasi kana kuti covid-19 vamatema vati muzvikoro mune vadzidzi vanopfuura mamiriyoni mana nechidimbu uye vadzidzisi zviuru zana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 136,000 vati nekuda kwehuwandu uhwu uye kuti vechidiki ndiwo ramangwana renyika zvakakosha kuti vanhu vose munyika vabatsire mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavhairasi vachitiwo zvikoro zvine basa rakakosha pakuita izvi.
Ndinokurudzira vadzidzi vedu nevadzidzisi vedu kuti vave pamberi mukuratidza shoko rekukosha kwakaita kudzivirira chirwere ichi vachitaura izvi kumhuri dzavo nekuvanhu vemunharaunda dzavanogara.
Vamatema vatsinhira mashoko emutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa yekuti zvikoro zvichavhurwa zvishoma nezvishoma kuchitanga kudzokera vana vachanyora bvunzo dzemuna chigumi. Vati havasati vave kukwanisa kutaura kuti zvikoro zvichavhurwa rini, asi vati kune zvikoro zvinosvika mazana masere zvichanyorerwa bvunzo dzemuna chigumi idzi. Vakatiwo mazita ezvikoro izvi achaziviswa senzira yekubatsira kuti zvive zvakadzivirirwa kubva mukuparadzira utachiwana hwecoronavhairasi. Pachiitiko ichi pange pachiratidzwa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira maface mask nemishonga yekugeza maoko zviri kugadzirwa nezvimwe zvikoro. Sachigaro weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA mudunhu revulawayo vaWilson Mangena vati sangano ravo rine chirongwa chavakaparura chekugadzira mamask vachishanda nechikoro chinodzidzisa zvomubato wemaoko cheEhlekweni Vocational Training Center chechiri mudunhu reMatabeleland South. Vati izvo zvichabatsira kudzivirira vadzidzisi pamwe nevana vechikoro vakawanda.
If you work on a NEMA multiple teacher anenge pamwe nevana 60 vakainda vasina maprotective blocks iwawa mamask iwawo unoona kuti zvinoita sei, zvinokonzera kuti inyatsospreada.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chakazvimirira chega chePetra College varuel dure avo vange vane chikwata change chichiratidza zvekudzidzisa vana kuchishandiswa internet vati kudzidzisa vana nenzira iyi kunogona kuitika munyika mose kana hurumende ikataura neve makambani enharembozha kuti adzikise mitengo yekushandisa internet.
Mitengo yacho yemabundles nokuseta up equipment yacho yeGoogle Classroom zvino mutengo wakati kurei, asi kana zvazvigoneka kuti Ministry of Education istrike madeals nemaservice providers vanenge vana Econet, vanenge vana Telecel, vanenge vana NetOne, zvinhu zvazvingarerukira especially mainstitutions ari mumatowns. And for purposes of mainstitutions ari kumareserve kwakutodikamwa kuti kopindwa neministry yedu ICT kuti iwane madeals emasmartphones kuti maschools ari kumamisha awanewo masmartphones nemitengo yakati dererei.
Chirongwa chekuratidza zviri kuitwa nezvikoro mukubatsira kudzivirira chirwere checoronavhairasi chakaparurwa pachikoro chechikangwe high school mudhorobha rekaroi mudunhu remashonaland west mwedzi wakapera. Ndakamirira studio 7 murulawayo ndini Taurai Shava.